of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi musi weChristmas muvhuro 25 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika kuZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vari paboda reBad Bridge vanonzi vari kutya kuti vachatadza kusvika kumisha yavo nenguva. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union kana kuti ADUS rinoti varayiridzi nevashandi vehurumende havana chavanofara nacho panguva ino yeChristmas. Hurumende inoti icharanga vakuru vezvikoro vanokwidza mari yedzidzo yetemo riri kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi vanhu vakawanda vachakaungana pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBad Bridge Border Post vakamirira kudhindirwa magwaro avo ekuti vapinde kana kubuda munyika. Kunyange hazvo vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana matatu kana kuti 2300 vachinzi vakadarika nepaboda iri mumazuva akatarisana nezoro reChristmas, vachinzi vari kutyira kuti vachatadza kusvika kumisha yavo pachine nguva. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti ichokwadi kuti pane mhomho yevanhu vari kuedza kupinda munyika kuzotamba Christmas kumusha. Mutauriri wesangano iri vaFrederick Maguraminga vanoti vanokurudzira mapazi akaita seZimra neImmigration kuti panguva yakadai vawanze vanhu paboda kuti vanhu vapfuurewo nekukurumidza.
Ichokwadi kuti paboda pakazara. Kuzara kwakaita paboda ndekokuti tine vanhu vazhinji vari kupinda muZimbabwe vachibva kunze kuSouth Africa. Saka boda reBad Bridge neSouth Africa rinowandawo boda reSouth Africa neZimbabwe, Bad Bridge Border Post. Iboda riri busy zvikuru panguva ino yeholiday, especially maholidays, but kazhinji zhinji iyo ine holiday yeChristmas. Vanhu vazhinji vakwanisa kuuya kuno. Motokari zhinji dziri kuuya kuno, vamwe vari kubva nemotokari kuSouth Africa vachiuya kuno. Vamwe vari kushandisa mabhazi, vamwe ndo vanenge vachikrosa vachibva mumusina vachiuya kuZimbabwe, vamwe vachibvawo kuBad Bridge imomo vachienda muSouth Africa kumusina kuenda kunotenga. Saka pane basa hombe.
Vanhu vari kunonotswa neiko vaMaguraminga? Chii chiri kuitika paboda apa?
Kunonotswa kunoitwa vanhu ipapa apa ndekokuti Zimra inenge yawandirwa, Immigration inenge yawandirwa. Mukatarisa even vana VID vakazobuda imomo sekurungwa kwatakanzwa vachiti ndokwavakuita. Ndinoona sekuti ndo zvinhu zvinozoitwa kuti vanhu vazare imomo, nekuti vazhinji vanenge vaine malagage. Pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kupinda nazvo zvisina kutariswa neZimra, zvisina basa neclearance kana kudiklewa chuti. But zvinhu zvimwe zvizhinji zvinozopinda nevanhu nekuda kwokuti maholidays, zvimwe zvacho zvinoita kunge zvichitodawo kuti Zimra itarise. Vamwewo ndo vanenge vaine mapepa inonguva anenge asina kuita zvakanaka, asina kukwana, nekuti mapepa ekusouth Africa anonetsa kuwanda kuwana. Saka ndo zvimwe zvinoita kuti mabhazi adhilewe, ndo zvinoita kuti motokari dzidhilewe. Zvikatongodaro chete, bhodha iro rinobva ratongozara.
Zvingagadziriswa sei izvi vaMaguraminga?
Chinhu chatinenge tichitarisa ndechekuti kana iri nguva yefestive season iyoyi, tinenge tichitarisa kuti pabhodha ipapa apa Zimra iite beef up staff, pazare vanhu, vashandi vawedzerwe, kungava kuzvetapii, kungava kuema, kungava kuimmigration, vese vanenge vari pabhodha paya pawedzerwe, nekuti ndo nguva inofamba vanhu. saka kuzara kuri kuita vanhu uku chokwadi atirambe vakazara ende tatonzwa izvi nevanhu vedu even vari kukosa nemabhazi vari kukosa nematrucks vari kukonfirma kuti pakazara saka tinongoramba tichingoti vezimura neveimmigration nevezvanosenza ipapo vaite netura kuti zvafambiswa mune zvakanaka nekuti bhodha iri rakushandisa masaisai rakushandisa tekinoroji yepamusoro saka tinotarisa kuti isuwo vanhu futi vanoshandisa bhodha irori tikwanisewo zvakare kuya takarongeka kuti zvinhu zvifambe but imwe dzimweni dzenguva nekuda kuda kuti vanhu vawane pundutso dzimweni dzenguva zvinokonzera kuti pabhodha ipapo pakuzoita madelays nekuti tinenge takatenga zvakasiyana siyana dzimweni dzenguva tinotenga zvinhu zvatisingazivi kuti zvinodeclarewa duty here kana kuti kwete saka pano zvoita dambudziko rekuti munhu kuti aruze zvinhu zvake zvakaoma nekuti upenyu unenge wakadi upenyu unenge wakaoma asi ndinodaira kuti pachagadziriswa ministry of finance inova responsible ministry zvichagadziriswa kuburikidza zvimura nemamwe maauthorities anoshanda ipapo but kuwanda kuvanhu inyaya yefestive but pane pachingoda kuti pavo nesystem yekugadzirira vanhara kuti kuuya kwavo muzimbabwe nekudzokera kwavo nekuti kupinda kwavo vanenge vachisiya mari so ndozvinhu zvatinenge tichitarisira
avo vange vari umwe wevatauriri vesangano rezimbabwe union of drivers and conductors vafredrick maguraminga vari parunhare nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi nevashandi vehurumende havana chavanofarira nacho panguva ino yekrismas mumashoko avo kuvarayiridzi nevashandi vehurumende mutungamiri weatus vaobert masaraure vanoti vashandi vanoramba vachizvidzwa nehurumende yavanoshandira vachiti yasvika nguva yekuti hurumende semushandirwi ikudze vashandi vayo nekugara navo pasi chirongwa zvinobetsera mativi ose pamwe nevana vechikoro
tiripo chikuru gore ra2023 takaona mushandirwi achiwedzera kuramba kunzwisisa nhuna dzemushandi dambudziko guru sari riri nyaya remitemo yatinoshandisa inoita kuti mushandirwi aramba aine simba rakawandisa kudarika mushandi takatomboenda kumatare gore rino tichiti bumbiro remutemo zvarakanyora kuti vashandi vese kusanganisira varayiridzi kusanganisira macivil servants vane kodzero yekuita collective bargaining naemployer wavo asi isu tiri kunyemwa kodzero iyi tichikumbira kuti matare apindire adeclare kuti paiswe mutemo unotawo kuti mushandirwi nemushandi vagare patafura sevanhu vakaedzana tinotunyuta nekuti mudare harisati ratura ruling yayo iri kubva patakaendako vakareserva judgment asi tiri kuda kutenda varayiridzi nekurwisa kwese kwavaiita kupusha kwese kwavaiita pane kakuwedzerwa kwakaitwa kumari tuchiri tushomanini kusvika paes 300 ari maallowance anga achitambirwa tambirwa asi tinoramba tichiti basa richiripo basa rakawandisa tinora murayiridzi pari zvino angadai akutambira 1260 ndo mari yatakaona kuti inokwana kutsvaga pekugara chikafu maschool fees health care nezvimwe zvakawanda asi mushandirwi ari kuramba akaoma musoro ari kuramba achitsika madziro
mushandirwi anowanepi simba iri vamasaraure
simba raka anoriwana pakuti kana tikada kunorakidzira mumastreets vanhu vanorohwa vanhu vanosungwa asi constitution ichitendera vatinorangarira magamba eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe 16 musi wa12 january 2022 vakasimudza maplacards vachikumbira kuti mari iwedzerwe asi nanhasi vachikuenda kumatare vachinzi vaida kukodzera mirivhumu
varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende mava nenguva muchiita hurukuro nehurumende chiko chinotadzisa kuti muwirirane
hurumende yedu yaita dambudziko yekuti haisi kufamba negwara regutsa ruzhinji iri kufamba negwara rekuti vashoma vari mupawa vadye saka chinoita kuti tizotadza kunzwisisana ndechekuti vari kukumba upfumi hwese hwenyika vachida kupa vashoma isu patinenge tichiuya nendiro dzedu tichiti tikakurirewo zvinokwana vanenge vachiona kunge tiri kupedzera vane makaro vari kumusoro kuti vawandiwo panotangira dambudziko redu dambudziko rokutangira paideology ideology yavo haichinei nevanhu ndeye vari kutonga chete kuti vadye chinozoita kuti tanyonetsana ndechekuti havadi kutedzera bumbiro remutemo rikatitendera kuti tine kodzero yekuenda kustrike vanotinyima kodzero iyoyo bumbiro remutemo rotitendera kuti tine right to collective bargaining vanotinyima bumbiro remutemo rotitendera kuti tine right to a fair wage vanotinyima wage iyoyo bumbiro remutemo rotitendera kuti chero mukadzi dzakani pamuviri ngapuwe paid maternity leave asi varairidzi nanhasi vanongobvumirwa mamaternity leave matatu chete saka inyaya hombe iri kubvira pahurumende isina hanya neconstitution vasina hanya nemitemo iyo yavakatora mhiko dzekuti vachange vachiteedzera
vamasaraure sevarairidzi pane zvamuchange muchiita here pazororo rechristmas negoredzva
muzi negoredzva zvakatobiwa nehurumende yavamunangagwa varairidzi havana chekupembera havana zvikwanisiro havana chekudya vari muzvikwereti zvakawanda zvisa vasati vakwanisa kana kubhadhara nekuda kwekuti mari yavanotambira ishoma kabhonasi kavakauya kakauya kari kachimedu chimedu kari 100% yepasina kakauyawo kari pasina vazhinji panguva yekuitwa zvekrisimasi vari kutotadza kurara vachifunga kuti vana pavanodzokera muna January tovabhadharira nei maschool fees saka zvinoshungurudza zvakanyanya kuti tarijuswa kuitwa marombe chaiwo nehurumende yavamunangagwa asi ticharamba tichiisa puresha hatinete tinoramba tichishandisa nzira dzese dziri mubiro remutemo vakatirova vakatisunga vakatiuraya asi isu simba tinaro rekurwira kodzero dzevashandi kuti mushandi akwanise kudyawo chikafu chakanaka sechinodyiwa nembwa dzevapfumi
imi varairidzi nevashandi vehurumende makabatana zvakadini mune zvamuri kurwira izvi
isu tinogara tichiudza vamwe vashandi vese vehurumende kuti dai tabatana taramba zvekushandiswa kunational joint negotiating council kunoenda vashoma vonomwaputugadzike vosaina maagreements ari rotten anosiya mushandi ari pamhene tadzoka tabatana tadhimanda collective bargaining space tichiti hatitauri nemushandirwe paplatform iri legal sengens dabo kuchikurudzira vashandi vese vehurumende kuti vazive kuti manje manje patisvini zvino vazhinji vanovaenda kuretirement vacharitaya vasina chekuviri vacharitaya vachipuwa 2 cents dzavanowana vanofa nemabp nestress chinodiwa ndechekuti tichiri nesimba shoma ratinaro ngatibatanei titichirwirangwe tirwire kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo
vamataraure makatarisana negore ra2024 munotii kune vamwe venyu
gore ra2024 ngatiritange zvakasiyana pane mamwe makore ese ngatitange takaisa kutya tisiye kutya kumashure ngatisiye kutya kwese muna2023 gore ra2024 ngarive gore rekurwisa rekurwira kodzero pasave tinoziva vamwe vanoti tinosungwa tinorohwa tinodi hakuna jeri riri muno muzimbabwe rinoakomodheta maticha ese ari 140,000 kana vakange vati zvakwana hatichada tokurudzira varairidzi kuti kana tatanga chimurenga muna2024 musadzokere kumashure musadududze ngatirwei pamwe chete ngatifambirei mberi pamwe chete tidhimande kodzero dzedu tirwire zvedu zviri mukubumbiro remutemo vana vedu vasatitadze kuenda kuzvikoro vasatitadze kuwana healthcare yakanaka tisagare muzvimbo dzinosemesa tisafambe netsoka kuenda kumabasa tine simba rekurwa kana tikaita chirwirangwe tiri pamwe chete 2024 ngarive gore rekurwisa kwete gore reumbwende
avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbit Masaraure vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti nyaya yemari yedzidzo inonetsa zvikuru sezvo zvimwe zvikoro zvichikwidza mari yedzidzo vasingaenzanisi mihoro yevabereki vevana vechikoro uye vasina kumboita musangano nevabereki mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira joe vanoti bazi rezvedzidzo harisi kubetsera zvikuru panyaya iyi sezvo uori hwave kutonga mumapazi ehurumende mende mazhinji mutungamiri weprogressive teachers union dr takafira joe vanoti chinonetsa mubazi rezvedzidzo ndechekuti rinotaura zvikuru asi kuita kuri kushoma
nyaya yeschool fees muzvikoro inyaya iri kunetsa uye inotemesa musoro dambudziko guru ndorokuti line Ministry of Primary and Secondary Education ino kurudzira kutaura asi kuita kuri kushoma zvikuru sei ma secondary schools ese zvaumuZimbabwe tiri kuziziva kuti anokwidza mari zvisingapindirani nemaringe yokwidza mari yokuti kunofanira kutanga kwaita musangano navabereki vapazvikoro vanhu votenderana mari yozokwidza kazhinji zhinji misangano yacho inoita kahwande hwande kana kuti inenge itori delayed yakatopera nevashoma zvekuti ticharongaenda kumusangano kwacho nyange ukasumudza ruoko uchida kutaura hautauri zvekare zvikoro zvinokwanisa kungoshandisa rejista rokuti wauya kuzoatenda kumusangano zvonyeba kuti vabereki vakabvuma mari dzokuti iro achitoshandisa rejista rinenge rashandisa rokuti waatenda meeting saka panenge panotinetseu kutaura zvakawanda kuri kuita neministiri asi pasina chinobuda
sevarairidzi izvi munoda kuti zvifambiswe sei
chatachiona chokuti zviitike nezvekuti ministiri inofanira kuratidza kuti ine mazino yopawo kuti mafees anobhadharwa muzvikoro anofambirana nemari dzinotambirwawo nevashandi vehurumende zvikuru varairidzi vabereki vakawanda vahana mabasa saka panofanira kuti tiwane balance yokuti vanhu vanokwanisa kubhadharawo dzimari dzinodiwa muzvikoro kuti vana varambe vachidzidza mune zvakanaka saka ndo dambudziko guru ririko iroro kuti hapana pakusangana pakati mumisangano inoitwa muzvikoro mune kunyeperana even kana marequests anoita achida kukwidza mari dzeschool fees akawanda ndeemanyepo zvikoro zvakawanda zvinofosiredza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro ipapo achinge achidhura zvakapeta kana kaviri
saka Dr. Joe potorwa danho ripi zvofambiswa sei
panoda kuti pamboita muonera pamwe uyezve kana Ministry of Education pachinge pachiita misangano navabereki ikwanise kunge ichitumirawo nhume dzinonzwa kuti zvanga zvitaurwa pamusangano zvakamira sei because kazhinji zhinji even musangano waita zvikoro zvinozongopega mari yazvinoda mune zvimwe zvikoro vanogara vadaidza vabereki vakapega mari yagara inongodhura wopiwa three choices kuti munoda mari ipi here kana kuti iyi kana iyi saka zvinongoreva kuti zvinotaurwa pamusangano izvozvo izvi zvinenge zvisingabvi kuvabereki asi chikoro chinenge chagara chatara mari yachiri kungoda zvekare temu risati rapera panenge pava kudiwa pamwe dzimwe mari dzokutusira uyezve zvikurukuru ndezvekuti mari dzinobhadharwa pachikoro ngadziindiranewo nezvinoshandiswa nevana pachikoro because hazvibatsiri kuti munobhadhara mari yakawanda zvikuru kwazvo asi vana vachiseva nemachance pachikoro pasina equipment pasina matextbook saka zvinofanira kuti tisangane pakati chikoro chishandisa mari inenge yabhadharwa navabereki mukudzidza kwevana pachikoro dzimwe dzinongoenda kubeta schools program toona dzava kutorwa mari idzodzo nana teachers for ed vachienda kumaworkshop zvinova zvisingabatiri vana pachikoro
Dr. Joe sei nyaya yeschool fees ichiramba ichinetsa ingafambiswa sei nyaya iyi
nyaya dzeschool fees inyaya dzinonetsa dzinoda kuti zvikoro vabereki ministry vaise musoro pamwe chete powanikwawo away forward inopa kuti vana vabhenefite mumaschool fees avanobhadhara kumwewo vaberekiwo vanotadza kubhadhara mafees zvikuru sei kumaruwa day secondary schools apa hurumende inenge taura kuti munhu haadzingirwe kusabhadhara fees saka tinofanira kuti tikurudzire kwese vabereki wokuti vabhadhare mafees kuti vana vakwanise zvikoro zvikwanise kutenga matextbook anopa kuti vana vadzidze asi zvikoro zvekare ngazvichajewo mari iri reasonable inoafodiwa nevashandi vomuZimbabwe kwete kuti pari zvino maschools akawanda maboarding schools akuchaja ma $800 ma $1.5 pakotero regarega patemu regarega inova mari inonetsa kuti iwanikwe navabereki vakawanda muZimbabwe zvekare zvinozopa kuti vana vakawanda vatadze kuendera mberi nedzidzo dzavo vachiita madropouts patinofungira kuti hapana mwana anofanira kunge achitadza kuenda kuchikoro vanotadza vanofanira kunge vachibatsirwa nebhimu inova zve iri kunetsa kuti mari hadzisi kuuya kubhadharira vana vai varenge vari pabhimu saka zvese zvinongoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vabereki zvikoro Ministry of Education totevedzera mutemo mune zvakanaka muzvikoro makawanda munongobhadharwa mari dzakawanda dzinova dzisina kutoapprovhiwa even neMinistry of Education
ko iyo Ministry of Education iripi inoti nenyaya iyi
iyo Ministry of Education kwaanohuori kuti vakawanda maheadmaster vasinei nemari yakaapprovhiwa ndo vanenge vachidzidzana nevanhu vekumaoffices nekuburikidza nemucorruption saka tinoona kuti hampana chinhu chakanaka as long as muzvikoro musingarwani zvakanaka musina kutenderana navabereki uyezve zvikoro zvichiita vabereki kuti vabvuma mari dzimwe dzinochaja iyo vanenge vasina kubvuma kuchitoendesa register reattendance nemari dzinenge dzangofungwa pachikoro
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takwafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 bazi rezvedzidzo rinoti richaranga vakuru vezvikoro vanokwidza mari yedzidzo yetemu inouya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nezvimwe zvikoro kuti zvichakwidza mari yedzidzo temu rinouya
nesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maingoziva vanhu vezanu imwi maita zvamaiziva imwi maingoziva kuti kana chavamwe angopedza basa katoyotongwa nyaya tongotonga in favor of TPC kuti kugoi munogona maingoda kuti apedze basa mani 2/3 maiziva zvamaiita imwi kwete kuda kuti pusisa musati vona zvekuti takapusa vanhu vezanu imwi hatina kupusa isi takangwara seziva zvamai muchiita kuzvimuona soti magona imivaka muchingoziva kuti zvamaida zvakaitika chamoti makagona ipapo chii taitione tirabona kwazvosvika
makadiko vahwande makadiko mese pastudio 7 Happy Christmas and a prosperous new year to all aini zvino ndikashamadzai aishuwa munhu unonzi chavangu vakamboita sepo ungatooma musoro kutoti godzipapata kuti toda kushandisa musoro umwe ngaagadzire kawake unehangu anoti politician vazvinhu vacho zvinongosetsa so kuti munhu zviwa ungatoomerera kuti inini musoro iwoyo ndoda kuramba ndichingoushandisa wachamisenzikamia ngaagadzire wakewo musoro kawo ukamena nawo ai unonyareko ukamena nemusoro wake wakamboita zivo musoro wake aziye musoro wachamisa akambinini wake kana kuti vanhu vedaakoesa dodo aitione matare acho kuti achatongazi ndonzi gweru gweru kwamutare
ani mangwanani pastudio 7 mamuka sei hai ndoda ngopawo zvangu muonero wangu pazuva rinonzi reunity accord iro zuva iri inipa maonero angu rinongoriwo zvaro date riri pakalenda harina zvarinonyanya kureva muupenyu hwedu nemhaka yekuti the same intolerance yakashandiswa pakukura hundi the same lawlessness, the same abuse of security forces. Tichiri kungoyona is so prevalent in society. If anything, yatva waste. Saka nazarunyenya kureva zuva irorero until and when ZANU-PF changes this definition yechinhu chinonzi kubatana, because I think according to Herbert Kitepwa Ideological College chinonzi kubatana zvinoreva vanhu vese kuya kuzobatana muZANU-PF, because ZANU-PF doesn't tolerate mamwe mapolitical parties. Saka chinonzi kubatana kuti ZANU-PF kutoti vanhu vese pazai mapartis venyu muye tibatane kuZANU-PF. Saka unity akodiyo yenyu haina chainonyanya kutishandira.
Apo pa studio 7, pa studio 7 ini ndoda kumbobvunza kuti zvinhu zvirikuitika munyika munomu, vanhu havana mabasa, vanhu havana chavari kubata chinovapa mari, zvichazomunyatsozomboita sei chaizvo chaizvo, zvichazomunyatsomboguma sei? Ndokutonaka kwenyika here kwayakaita izvozvo, kana kuti zvichazonaka? Vamwe takatiwa ma2000 vamwe ma91 hatitozivi. Zvichazonyatsongonaka here kwakuti zvichaita sei? Ndatenda hangu. Zvotonetsa zvinotaugwa naShava angu. Unoshava kuti ane pfungwa here? Unotogwisa kuti kwaichamisa haafanirwi kushandisa fesi yake kupi, tisofanirwa kuishandisa nhonde yepati. Kana munhu ati achadi nefesi yake haachadizvo, isa wako musoro bhangu iwoyo, vanhu vaone kuti mimi une musoro bhangu. Cherewo maloya anoda kumumirira, unomirira kuti munhu arambe kuti mushoro musoro wangu musaushandisa, moti tiushandise nekuti ndewatoda kushandisa. Hazvitaridzi pfungwa nangu, maloya acho isvina dzavanhu hapana zvavanobatsira. Chii chavanoita? Vanhu vakadzidza bhati havana kudzidza, nekuti havasi kuziva zvavari kuita. Ungatorambidza munhu kuti kwai usabvisa musoro wako, zvine sensi izvozvo? Ah, munhu nangu maloya acho isvina dzavanhu.
Asara sei pastudio 7 mutaura naGeorge arimwe muSouth Africa. Ndinovandobva kuchikoma. Wanzi ZANU-PF ikaramba kuburuka, tava kutora nyika nechisimba. Mugare mutombo wakandira wambowa pose mose mustudio mose variripozotonzi. Wanzi ZANU-PF ikaramba kuburuka, tava kutora nyika nechisimba. Patakatambura pakwana, tava kurwa hondo nemasoja. Saka titore nyika tidzorere kuti tore ivhu redu. Wanzi munanga wakaramba kuburuka, tava kugwinya. Zvisinei ndichamisa, zvisina kana nachamisa mukati, kana zvisina kana nani mukati, isu vanhu tisava kugwisa, tava kupanduka manje. Wanzi ikaramba zvairamba ichiita, tirikuya kuZimbabwe, tava kupanduka. Wanzi ropa, wanzi rideuke, ndozvava kutoitika munyika yeZimbabwe. Ndotenda hangu, mwakandire mose vai.
Nhau iyo iri kutatsura naTriple C neZANU-PF, ini kuona kwandinoita kusina dhivhiri ndoninotsigira. Apa pava kurwadza, pachiurayisa. Handizivi kuti unotongwa auraya vanhu vatatu newauraya munhu wani, pamutemo webhaibheri kungouraya. Zvino isu seruchengetedzo rwevanhu torwa nepi? Ipo pachiwanikwa paine mhosva dzinowanikwa dzirimo mukati mekutoti ivo vana vachavangwa vari kutokonzeresa kuurayika kwevanhu, kuvhiringidzika kwevanhu mukurarama. Kuuraya hakusi kuuraya kupinza muguva, kutakudza nyonga nyonga mudunhu inotori mhosva. Vachavangu na vachamisa, panga pachifanira kuti paonekwe neruchengetedzo rwevanhu pakati pavo, vagotarira vagoongorora kutoti zvinobva nepi. Vatanga kuongorora vanhu vaviri vavo sekumusangano wakamuruka kubva gore rapera kwacho, kuti vanga vane ukama hupi kubva kumashure. Kana panga pane ukama, sekiriti inochengetedza vanhu inotanga yaongorora vanhu ivavo. Kana ikawanikwa ine umwe unotsigirwa apa, asi ZANU-PF haisiri kutsigira chavangu, haisiri kubuda pachena, bhati zviri pachena zvinogona kugozha, asi zvinenge zvichida ruchengetedzo rwevanhu. Ndinonzi Joe.
Sezvo nguva yedu yapera, hatitarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanonzi vari pabhodha Red Bike Bridge vanonzi vari kutya kuti vachatadza kusvika kumisha yavo nenguva. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti varayiridzi nevashandi vehurumende havana chavanofanira kufarira paKrisimasi ino. Hurumende inoti icharanga vakuru vezvikoro vanokwidza mari yedzidzo yetemu rinouya. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyira muri mumaoko maChris Gande nenhau dzechisindevele. Mure neKrisimasi yakanaka.